Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 12 Chikumi 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reZimbabwe NGO Forum rinoti nemusi wechishanu manheru mapurisa akasunga vagari vekunyatsime vanoita 36 vachivapomera mhosva yekupwanya mahofisi ebato reZANU-PF. Dora rekuAmerica riri kutengwa nemari inosvika zviuru zvipfumbamwe kana kuti $1 to $9,000 pamusika wemukoto. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti nemusi wechishanu manheru mapurisa akasunga vagari vekunyatsime vanoita 36 vachivapomera mhosva yekupwanya mahofisi ebato reZANU-PF pamwe chete nedzimba. Asi vasungwa ava vanoti vakasungwa zvichitevera kurwisana pakati pevatsigiri veZANU-PF neveCitizens Coalition for Change. Magweta avasungwa ava vachishanda neZimbabwe Human Rights NGO Forum vaDarlington Marange navaNoble Chinamu vanoti vasungwa vavo vakamanikidzwa kuimba nziyo dzechimurenga vachiti vachamiswa mberi kwedare nhasi muvhuro kuti vakumbire mikana wokutongwa vachibva kudzimba dzavo. Mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira paine gakava rekuti Zimbabwe yoramba ichishandisa dhora remunyika here kana kuti kwete. Dhora rekuAmerica riri kutengwa nemari inosvika zviuru zvipfumbamwe kana kuti $1 to $9,000 pamusika wemukoto. RBZ yakaburitsa mashoko kuvatori venhau kuti vemabhizimisi vari kudhurisira zvinhu vachitorerwa matanho vemabhizimisi vari kudhurisa zvinhu vachatorerwa matanho anosanganisira kuvatorera marezenisi. Asi vemabhizimisi vakaita seConfederation of Zimbabwe Industries vanoti vari kungozorwa mafuta enguruve yavasina kudya nekuti kwavanohodha zvinhu zvinenge zvichidhura. Vamwe vachiti vanoda mari yekunze chete. Izvi zvapa kuti vati hurumende ngaingoshandisa hayo dhora rekuAmerica nekuti zvemari yemunyika zvakona n'anga murapwi achida. Asi chipangamazano cheRBZ vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaPersistence Gwanyanya vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti vane chiimbo chekuti zviri kuitwa nehurumende zvichashanda kudzikamisa dhora remunyika.
Tinovimba kuti pachagona kuva nekusimbaraza kwemari yedu yemunyika yeZimbabwe dhora kuburikidza nezviga kuburikidza nezvisungo zvapiwa nebhanga guru rehurumende. Zvichindodaro kune vamwe vakanga vaakuvhundukira kuti zvatanzi mari dzedu dzikagara mazuva angadarisa 56 dziri mubhanga dziri dzemahusa dzishure nekunge dzatatengesa kunze kwenyika. Tinozonzi mari dzedzo bhanga guru rehurumende ngaridzitenge
nechinangwa chei
kuti vamwe vagowaniswa mari. Bhanga guru rehurumende kuti hatitombobati mari idzodzo tinodziziya dzakadaro. asi chaita kuti misika wemazimbabwe ndola itapire zvakanyanyisisa mari yemazimbabwe ndola ichage zvakanyanyisisa saka vanhu vachangonochinja vega mari dzavo dzemahesa pasina kumbundikidzirana pasina kumanikidzira
izvi zvinobatsirei
izvozvo zvichakonzeresa kuti mutsika wedu wemari unge une mahisa anokwanirana vanhu vanoda kutenga kunze kwenyika kwozotizve kune vamwe vanoti ina handidi kutenga kunze kwenyika asi ndinoda mahisa ndinomada nekuti handidi kuti upfumi hwangu hudyiwe nemidhuri yekushayiwa simba ndione mari yangu ichipera simba ndinodawo chipatiso chandinobata chinoita kuti ndisarasikirwa neupfumi
ko pachaitwa sei ipapo
banga guru rehurumende rinoti vanhu vakadaro ndivo vaya vatakati patichaita chikirikiti kupedza zvatakavamba zvekuti kuchange kune chikamu chemari yegoridhe yemuchadenga ivavo vanogona kuzendera vachiwana nzira yekuchengetedza upfumi hwavo kunzi chafamba zvakanyanyisisa tatosvika pachikamu chekuti kuda masvondo rinotevera kana rinotevera romuteri mari iyoyo yemuchadenga inogona kunge yakushandisika muzvitoro inogona kunge yakushandisika pane kutenga nekuchengeterana kwakasiyana siyana
chipangamazano chereserve bank of zimbabwe vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vapersistence kwanyanya vange vari parunhare muharare nablessing zulu westudio 7 blessing abatawo imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo gift mugano vanoti mitemo iri kudzikwa nebazi rezvemari uye bhanga guru renyika haisi kushanda sezvo mitengo ichiramba ichikwira
vanevura mapolisi akaitona minister of finance ari kudzorera kumashure zvakafanana nekuti munhu ari kumhanya kuda kuenda mberi apa akasungwa tambo makumbo ari kudzoswa kumashure chiidi kudzosa mashure ikonomi inhau yekuti minister of finance vakabvumidza kuti vanhu vari kutenga zvinhu kunze kwenyika vatenge pachena pasina juti pasina chii macommodities akaita sana hupfu mafuta sipo zvakasiyana siyana zvinosvika 11 products
zvinokonzera matambudziko akaita sei uye zvinorevei
meja iyoyo iri kutobudisa mari munyika nekuti macross border ari pamudyandigere vari kufara tinotenga zvakachipa maproducts south africa vechiuya vachirwisana nemakambani emuno nekuti vemuno vanonga vakasungwa mbera dzakondo neekonomi vekusouth africa havana matambudziko atinawo muno saka zvekusouth africa zvakachipa fara nezimbabwe saka zvichaitika ndezvekuti foreign currency ichabuda yakawanda kuenda kusouth africa ichisapota ikonomi yesouth africa makambani emuno echidini echivhara saka tiri kuti patobuda mari apa foreign currency apa rate inonge yakukwira furi kuyatipamutengo nekuti tiri kudraina tiri kuomesa musika wemari mari iri kubuda yakawanda saka doda vanga vati ivo taakuti rate itambanuke iite free market asi taakuchibvisa mutemo yekuti chitengai zvamunoda kunze kwenyika for free nekuti hakuna nyika inodaro kuti itai sadaka pakutenga zvamunoda kuti ikonomi yacho ife
zvinorevei tichitarisa mitemo iri kudzikwa nehurumende
saka mitemo yehurumende iyi haisi kudyidzana haisi kusapotana chimwe chidotana chekuti governor central bank vakwidza mainterest rate kubva pa140% pagore kuenda pa150% pagore ichireva kuti ukakwereta mari ende 100,000 une dzora ya250,000 saka ndiyana aenda bhizinesi rakadaro iroro rinokupa profit yakadaro inokupa imwe profit ye150,000 pamusoro pe100,000 unofanira kunga utori mbavha kuti ukwanise kutora mari yekubhengi ne150% interested woidzorera back mbavha chetetenekwesa kuita izvozvo munhu anoita business zviri pamutemo zvakatwasuka haakwanisi kuita maprofits akadaro iwayo saka zviri kureva kuti business futi ratapanjodzi yekuvhara
nechikonzero chei
nekuti rada kunotora mari yekubhengi harikwanisi kuidzorera chekupedzisira ndechekuti minister of finance vakaisa limit yeauction yekuti mari inotorwa kuauction $5 million pavhiki nyika yese nemakuru akaita nyika yezimbabwe governor wecentral bank kubva azosunhura mbichana kumabanks kuti makamba na shuwa kutenga foreign currency. Wana kwa kutenga $500,000 maximum US pa gore, pa big, right? Kusaka maalimita, ndiriko hali imare show macha hizo, kuti kambani hangu, makamba na nunga rumu Zimbabwe, aruma hali itera za kino suwa ya. Kana watenga chani ma Zimbabwe dollars, wacha ite ma Zimbabwe dollars aka wanda rumu bengi mawa. Asi kwa wanda ku auction, ano, mare nunga hali show maiku auction. Waenda futi ku bengi, mare ku bengi isha mafuti. Kaka zwa haku mani kizati mari itera za, arege kutambira mai, mama Zimdola.
Nyanji munyaya jezo ufumi muzina fundo gift mgano wange fariparu na Remo Harare na Blessing Zulu we Studio 7. Sangano Re Passengers Association of Zimbabwe riri kukurudzira mapazi ose ehurumende nevatyairi vemabhazi nedzimotikari kuti vaite mushandira pamwe mukudzivirira tsaona dzoramba dzichitika mumigwagwa dzichiuraya vanhu vakawanda. Zimbabwe inonzi United Nations iri pakati penyika dzinofa vanhu vakawanda. Mapurisa azivisa padande mutande ravo reTwitter kuti nezuro vanhu vanomwe vakafa, vamwe makumi mana nevashanu vakakuvara apo bhazi rekwaKeg rakaputika vhiri ndokubeuka mumugwagwa weHarare neMukumbura. Nezuro masikati zvakare vanhu vatatu vakafa, vamwe gumi nevashanu vakakuvara apo motikari yeToyota Hilux yakabuda mumugwagwa ndokubeuka. Mukuziya nenyaya iyi, Blessing Zulu West Studio 7 abata vanokokera mabasa musangano rePassenger Association of Zimbabwe vatafatwa Goliath.
Tiri kunyeta skuru inyaye mugwagwa. Mugwagwa yedu ya sakara skuru. Chechipiri inyaye mataya. Mataya Zimbabwe haichada gire mataya. Mataya mazinji hakubwa kunzebe nyika. Naka atizi yotu mataya hakubwa kunzebe nyika ya. Anya indera ne herene tere nye Zimbabwe. Uye zakare mataya anotakanga agarapa mabazi. Anya taini anofanwa kunge achichinjwa. Nyangwa asate asakara. Asi zimungwa wangwana wano zungawara ili wapanya zimata ili wano zosia akataro wano zoniro tizizi nchangira sakara teka kuru zire edu kuma operator ndiye kuti wange wachitari za mutumataya akaringa ili
kukune wachika ili murugu pa kuru ziro yei
kukumbiro kuchiku wachika ili kitikana wachika ili wasa nyanyo vete muta mabaza ya wafa mbenesipi diri nanyo kupanga patara kaputika ewe bazi nukwanza kumira zakana kisa pa mkwamba asu zime nambo bazi kana nisimanya taya kaza kugripa kana tihogo na ngoputika akakabita na images breaki baba roo varado na skuru hile ndera nye kiti bazi nato raja ta sei ma bazi ma emazi vano kana kari hile ndera na nye mba miraka ta bazi racho kaka tine chiko kuru zero kiti kai panyaso onekwa dira dzokutoone kuti matai emuno muZimbabwe anga achigadzirwawo muno kana kuti panga pa veni makambani anokwanza kuyazvivhura mafactory ekugadzira matai aya muno anendirana netereni yemuZimbabwe.
Ko imo mugwagwa mune musina mapurisa here anotarisa kuti matai akamira sei uye kutiwo vatyaira havasi kumhanya here?
Mapurisa anogona kunga aripo asi chinoneza ndicho kuti havazoziva kuti tairi rakamira sei. Vanhu vanyatsoziva kuti matai akamira apera EVID ndo vane technical know-how vanori zivo rokuziva kuti ichi achinomira zvakati kana ichi chakamira zvakati. Dzimwe nhambo matai anenge ari matsva asi anogona kuputika chienda kana kuti anogona kubayiwa nechimwe chinhu obva aputika. Saka panoda kugadziriswa kuti iyo VID inge ichiwanika pese pese dzimwe nhambo uye ichipiwa chikwanisiro. Dambudziko ratiri kuona paongorora yatakaita inotirakidza kuti VID haichina zvikwanisiro zvakakwana uye zvakare kumamwe matunhu haioneke kumamwe matunhu ekumaruva ya.
Vanokokera mabasa musangano rePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath. Vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu West Studio 7. Chombo tarisa siri uma pepa na u anasi. Newsday rinoti nyika yatarisana nekushaya kwezvekudya muzvitoro nezuro urumende yakavhara maaccount emamwe mabhizinisi gumi nemaviri ari kupomerwa mhosva yokusafambisa mari yekunze zvakanaka. Munewsday makare bato rezanupf rinoti nyengo dzebato iri dzakakundwa musarudzo zvekutsvaga vacharimirira musarudzo dzichaitwa gore rino. Vakatunga zvokukwikwidza vakazvimirira vachadzingwa mubato iri zvachose. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mudongo tauro hangu ndakanangana nemararamiro atakuita mazuva ano. Iye zvinhu zvakaoma rume, zvinhu zvakaoma. Iye nezve ukabvunza mwana kuti what do you want to do when you grow up, anokudza kuti I want to go to South Africa. Umwe achikudza kuti I want to go to UK, zvaakuita kunge South Africa itori imwe profession, UK itori profession. Nhambisirwa inyika dzevamwe dzikutoriwo nyika dzevamwe. Nekuti ii varume ava vakava dai vanga vari vanhu vanonyatsofunga nyaya yangu yekunzwira nyika tsiri. Vanhu vari kutambura, munhu anotikitira kuti awane just one meal yekudya supper chaiyo chaiyo every day. Unenge watanga wasweta kuti uiwane, asi mumwe munhu ari kukwanisa kuwana 5 million yekuimpota maRolls Royce mairi. Kana iwe wega waona kuti zvinenge zvaakutonyadzisawo, biro yacho inenge yaakunyadzisawo. Well, there is a big difference akumana muZimbabwe pakati pemurombo nemupfumi. Mupfumi abva mupfumi wokupedzesera, murombo abva murombo wokupedzesera chaiyo chaiyo. Gepu racho hariiti. Zvaangoda kuti kana muri vamwana vanofungaka mungofuma makasiya zvimwe zvingoti haa varume ngatingosiyanei nazvo. Tozviziva kuti so far zvinhu especially corruption haichafa yakagadzirika muZimbabwe. Nekuti zvinhu zvekuti uyu akaba, uyu akaba, uyu akaba, saka achatsura umwe ndiani? Iwe ukada kutsura uyu unonzi kweiwe pako. Saka ingori, saka yangonyaya yangozviendana kuenda isagadzirike pano. Chingosiyaiwo mari dzamaa nadzo dzakakwana. Dai vamuri vanhu vane univhesiti saka maiba muchinobuilda makambani kwete kutenga Rolls Royce ze 5 million usingavake kambani yekuti vana vaone mabasa. Vana vezvikoro zvinezvi vachidzidzira pasi pemiti kune dzimwe nzvimbo, unoonawo sei? Pamari iyoyo ukambobvisawo kanovaka chikoro haukwanisi kuita izvozvo. Unoona mweya weutsinye chaiwo chaiwo wamunenge muinawo, mweya weutsinye usingaiti. Ndatenda hangu ndomashoko andoda kungoisawo ipapo.
Mamero akanaka pastudio 7 apo. Chekutanga ndekutaura hangu pamusoro pedhora reZimbabwe, kuti dhora reZimbabwe raramba richishaya simba. Zvazvakadii kuti anhu angosevenzesa American dollar pachimbogadziriswa zvinhu kuti zvomira sei? Chechipiri ndoda kuti kune maopposition party ese, dai maingowirirana zvenyu mobatana mogadzira party one kuite kuti tikwanise kukunda ZANU-PF. Muite party one. Mukaite party one, haa shuwa ZANU-PF tinoidonesa, tinoirigisa. Mwese mungoti mavhoti enyu taakupe kuparty one, yobva yangomira iri party one. ZANU-PF yobva yapara. Ndofunga Zimbabwe inga wakika zvakanaka mazita.
Studio 7, Studio 7, sei timu rese, ndangotorawo kuna Munangagwa. Daiwa ngavarege kuda kuti bribe nemashoko enhema ndavata akuenda kumaelection. Kana vakaisa maoko mhomwe atadza kukondrora mapraise amenoti vanonge vachiita sendoari mupowers, ngavataure pamusoro pemapraise aita amugabe zviyazvo. Uyezve ngavasapomera anachamisa mhosva aba kana kuti nyika dzekunze mhosva. Tinozviziva tese kuti ana OK ana TM mashopu aya ndeyawo ana Munangagwa, ndo vane maindastri akugadzira shuga, vane mashezi ikoko. Ngavakondrore nekoko kushuga kwacho ikoko, ndo futi zvevane vanhu vari kuchinja mari mumastreet. Pedzezvo enda kunonyepera vanhu vekumamisha uko kuti aiwa ndana chamisa uri kukwidza mapurize. Kwewe sapurezidend uri kuita basa rei? Kutadza kukondrora purize, kutadza kuenda kunosunga mashopu ari kukwidza zvinhu, ari kudhurisa zvinhu. Munhu wapurezidend hausati bribe mudhara. Ii tanzwa nekunyeperwa. Haiwa Munangagwa ibvai, hamuna zvamunoziva. Kungonyarara chete. Amugabi wave nani bhozi, amugabi waimiramira mapurize waikondrora.
Makadii vashamarara, makadii vashamarara, tonoka hwande nevamwe vese. Ndoda kumbobvunzawo kuti ivo purezidendi vamunangagwa havasi kuonawo kuti dhora bhondi ravo iro harisi kushanda munyika. vango inongosiya vodhura rishande munyika kuti vanhu vararame zvakanaka. Zvinoti bhondi onai zvariri kuita kuti riri kuuraya ikonomi yese, hapana kana chiri kufamba.
Pastudio 7 apo mwakadiyeni. Ndinotenda vaye vana munhangu wavo kuti purogiramu yavo yakanakisa chose, asi handei kwedu kumusha timbonoudzawo vedu kumusha pakadoma apo. Abvami tidzidzise vanhu chakanakira kuvhotera vanhu vanotiziva, vanotibatsira mukurarama kwedu. Tatenda, ndini hove.
Kati timbotaura nenyaya yekuvhota iri kuitwa ichaitwa muna August 23. Vana veZimbabwe, simukai, simukai vana veZimbabwe, munovhota. Tovhotera shanduko, shanduko muZimbabwe. Please vanhu simukai, timbochinja government iripo, timbosiyana nembavha idzi dziripo idzi. Tiri kuzviona vari kufamba vachivhundutsira vanhu. Musavhundutsirwe vanhu vana veZimbabwe, musavhundutsirwe. Since 1980 tiri kuziva kuti vote is your secret. Hakuna izvozvizvi zvokunzi munhu unongonzi ndipe dionent kana kuti ndinokubatsira kuvhota. Takagara tichizviziva makore ese. Zviri nani vana veZimbabwe kunzi maspoiled papers aripo. Pane kunotora munhu wotaura kuti munhu akubatsire. Madzidziswa vana veZimbabwe, madzidziswa kuvhota kwacho. Tinovhota sei? X munoisa sei? Munoisa pakati pebhokisi kwete kumakona tukona. Aiwa pasenta ndovhoti yako. Wapedza mwana wamai. ZANU-PF ngairove pasi this time. ZANU-PF ngaiende vakomana. Ngativhotei takawanda, ngativhotei takawanda. Ndatende.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Masangano anoona nezvekunze neanobetsera vanhu vari munjodzi anoti nyika yeUkraine yakatarisana nedambudziko guru rehudhamu hwekukuvadzwa kwakaitwa kunze zvichitevera kutsemurwa kwedhamu reKakhova. Dhamu reKakhova rakatsemuka zvichitevera kuputika kwerimwe dhamu riri kumusoro kwedhamu iri, mvura ikakuvadza miti nenzvimbo dzakachengetedzwa. Izvo zvinonzi nenyanzvi dzezvekunze zvichatora makore mazhinji kugadzirisa. Moto iri kubvira munyika yeCanada inonzi iri kubudisa zvinokanganisa utano hwevanhu uye ichisvibisa mweya wekufema mune dzimwe nzvimbo dzeCanada neAmerica. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kutarisirwa kubiswa pamberi pedare kuMiami kuFlorida mangwana chipiri, vachipomerwa mhosva yokutora mapepa ehurumende akakosha kubva kumuzinda weWhite House pavakakundwa musarudzo vachienda nawo kumba kwavo kuFlorida pavakakundwa musarudzo. VaTrump vange vachiferefetwa nezvenyaya iyi vari kupomerwa mhosva 31 kana kuti 37 dzine chekuita nenyaya iyi, kusanganisa kutaura nevamwe vanhu nezvakavanzika zvenyika. Asi vaTrump vari kuramba nyaya iyi vachiti zviri kuitwa nemutungamiri wenyika vaJoe Biden. Muzinda weWhite House unoti haupindire zviri kuitika mumatare. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie.
VaMasie, muri kuona sei nyaya yavaTrump yekuti vari mhosva dzirotodarika 33 dzavari kupomerwa dzekufukura hapwa panyaya yemagwaro anonzi akakosha zvikuru kana kuti ma state secrets vachi takura mapepa ya kubva kudura rehurumende vachienda nawo kumba vachikurukura nevamwe vanhu nezvemagwaro aya.
Ya inyaya ya inguva ichitaurika zvayo and inyaya iri kubuda panguva yekuti my elections ada kuchiitika. Ndi tinozwa kuti iyo nyaya yavakupomerwa iye state secrets inyaya hombe yasa inokwanisa kuti kana vakabatwa nayo mhosva vanokwanisa kuonekwa vachienda kujere. Saka mabudira yaakuita panguva inoiyi yekuti kuda vaTrump vada kukwidzawo munguva yesarudzo uyezve vave nenguvawo vari mumatare mhosva nedzimwe nyaya inyaya dzirikungowedzerwa pamusoro pazvo pasi. Tichitarisa hedu nyaya yacho inyaya yakanyanyosimbura sainyaya iri very strong and yekuti kana vakazobatwa nemhosva vanokwanisa kuonekwa vachienda kujere.
Tichitarisa izvo zviri kunzi zvakatorwa izvi kana kuti state secrets zvingaise America munjodzi yakaita sei sekunzwawo kwamuri kuita.
Tikuona kuti vachuchisi vanotaura kuti mapepa akatorwa anokwanisa kuva akaisa America munjodzi yakati kurei. Uyezve kuri kunzi mamwe mapepa akatorwa anga ari mapepa neama mumagwaro aitaura nedzimwe pamusoro pedzimwe nyika. Saka zvinhu zvokuti kana kuchinzi kuri kutaswa machages hakusingotaswa hatinganzi kupinzwa kwakaita America panjodzi but kupinzwawo zvekare kwakaitawo dzimwe nyika dzinoshanda neAmerica vachionawo nezve yatingati international police. Saka izvozvozvo ndizvo zviri kuitawo kuti nyaya iyi izonzi ive ichibatwa mabatiro aikuitwa and uyezve vaTrump vanzi vave vachizoita answer to those charges pamberi pedare.
Muchitarisawo semunhu ari kuongorora nyaya dzezvematongerwo enyika kwete gweta, munoona izvi zvichidzosera here vaTrump kumashure panyaya yekutsigirwa kwaunoitwa nevebato remaRepublicans kana kuti vamwe vari kukwikwidzana navo vachitorawo mukana uyu kuti vakwanise kukunda vaTrump vari kunzi nevakawanda ndo vanenge vari pamberi?
Idzi nyaya dzakupomerwa vaTrump dzikuita dzichiwanda. Dzimwe dzacho dzakambova dzichiuya mumasure uku dzaiita senge kuda dzadzakarekerawo kunyaya dzematongero enyika kuita senge kuda mabe vaTrump vari kunzi vari kupesekitwa nekuda kuti vada kukwidza. But idzi nyaya dzakuramba dzichiwedzera siisa zvekare yatingati America kana kuti security America pamberi. Zvinhu zvinokwanisa kuti zvive zvichiisa vaTrump kuti vave at a disadvantage. Tatotanga kutoonawo vamwe vari kuvakwikwidza kunyanyanya ivo vaPence pavakalochawo kampeni yavo vachiita senge vaiita senge vari kusvora vaTrump nemabatiro avakaitawo panguva yavakadyiwa pamaelections apa. And tinoonawo kuti zvekare mamwe macandidates ari kutoita yatingati take a swipe kubva kuna vaTrump nenyaya dzavo. Saka zvinhu zviri kuisa vaTrump kuti vaivo vave at a disadvantage. But tichitarisawo nguva yapfuura iyi tinoona kuti vaTrump masupporters avo anoita senge asingavatarisi zvese izvi. Kuri kunzi vaTrump vakwikwidza kuti vawana mukana wokukwikwidza. Ndinoona senge izvi zvavari kuitwa izvi hazvingave zvichiita kuti vasawane mavhotsi avo, nokuti takaonawo panguva yapfuura kuti vaTrump vanoita senge vanotove nevanhu vanovatevera kunyange vavo vane nyaya dzavanenge vachidziteverawo zvekare.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vange vari parunhare kuTexas muno muAmerica naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Nemusi wechishanu manheru, mapurisa akasunga vagari vekunyatsime vanoita 36 vachivapomera mhosva yekupwanya mahofisi ebato rezanupf nedzimwe dzimba. Dhora rekuAmerica riri kutengwa nemari inosvika zviuru zvipfumbamwe kana kuti US dollar to 9,000 Zimbabwean dollars pamusika wemukoto. Tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ivai nezvo zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maMutungamiri Nkomo nenhau dzeSindebele.